Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri zvita 24/2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinoda kukuyeuchidzai kuti chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Chikwata chenhengo dzebato reMDC chinosvitsa zvekudya nezvekushandisa kuna mbuya Tsvangirai kuBuhera. Vezvemitemo vari kushora zvekuda kuvandudzwa kwebumbiro remutemo. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa, amai Lynette Karen nezuro vakatungamira chikwata chenhengo dzebato ravo mukusvitsa zvekudya nezvekushandisa kuna amai vemutungamiri weMDC wekutanga Mushakabvu vaMorgan Tsvangirai kuBuhera. Amai Karenyi vanoti semhuri yeMDC vakaona zvakakosha kuti varangarire amai vemutungamiri wavo yekutanga kuburikidza nekuvapa zvekudya kuti vafare pamwe chete nehama neshamwari dzavo pazororo rino rekisimisi. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Munoziva vazhinji vanoziva kuti baba Morgan Richard Tsvangirai vakaberekwa nambuya Tsvangirai. Ende mbuya vachiri kuvapenyu. Saka isu sevana veMDC nababa Chamisa nevamwe vese mucherechedzo wedu watinoita pagore rega rega uye nenguva zhinji dzisiri dzeKrismasi chete nedzimwe nguva, kuti isu sevana tinofanira kuramba tichienda padzido redu rakaburisa baba vakaita kuti Zimbabwe ichekechere nezita rekunzi Tsvangirai. Ivavo vanotikoshera nekuti dai vanga vasiripo gogo tainge tadaiwo tisipo isu sevana veMDC, nekuti baba Tsvangirai vakabva mudumbu rambuya Tsvangirai. Saka takaona zvakanaka sevana veMDC kuti aiwazve Krismasi zvoyosvika, regai titsvagire gogo zvokudya nenharaunda yavo nehama dzavo. Varangarirewo kuti vana veMDC vanondirangarira, uye tichicherechedza kutenda kuti kudai ndivo kuita zvese zvatiri kuita izvi is because of mbuya Tsvangirai. Saka sevana veMDC tinogara tichizvicherechedza izvozvo kuti aiwaka tinokwanisa kudzokera tirambe tichienda tichinorerera zvinhu zvedu, tichienda tichinokudza gogo vedu kuti isu kana tichidya nawo awanewo kudya, nekuti baba vedu vaTsvangirai ndo ranga riri dangwe ravo.
Izvi makaita sebato here kana kuti makaitawo sedungamunhu?
Vajonga, MDC tiri vana vemunhu umwe chete. Zvatinenge taita tinongoita semhuri. MDC iri kuita zvinhu kuti baba vedu vaTsvangirai kana vasipo, isusu wacho tisu tiri responsible. Kubva kuna president vedu vaChamisa kusvikira kune wese ari kubranch anenge aita chaita aitira nesu tose. Saka takaita sevana tose seMDC. Zvizhinji zvinoitwa, vamwe vanoendawo vachinoita basa rimwe, vamwe vachienda vachinoita basa rimwe, nekuti basa mukomberanwa. Saka EMDC yakaitira zvinhu izvi kuti gogo redu varambe vachiwana rufaro nguva zhinji.
Mune zvimwe here zvamuri kuita sebato reMDC kubatsira vanoshaya munguva ino yezero reKrisimusi?
Haiwa, tine zvizhinji. Mukatarisa baba vedu president wedu Advocate Nelson Chamisa, mukatarisa vari kupa maChristmas goodies kuna ana gogo vachembera, kune vanga vari kutarisa kuBulawayo vakapa vana gogo vachembera, kuna vanga vari kutarisa kuna ana Harare takatotanga vaita vana gogo Kamisa vaya, ana gogo Chihera nevamwe vazhinji. Saka izvi zviri kugara zvichiitwa naPresident wedu kuti varambe vachibatsira, kwete vana gogo vega. Tinawo nherera dzakasara tino shirika zvakazva atingakwanisi zvedu kubata munhu wese wese nekuti musha wakakura asi vazhinji vari kuramba vachibatsirwa ende programu ichikuenderera mberi president wedu vachikungogovera kuti vazhinji vawane chekudya
avo vanga vari mutevedzeri wemutungamiri wemdc inotungamirwa navanelson chamisa amai linet karenyi vari parunare najonga kandemiri westudio 7 imwe nhengo yegungano repoland anoti ari kuda kuti hurumende isendeke parutivi nyaya yekuvandudzwa bungiro remutemo muzvinafundo lavmo madhuku avo vakasangana nemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nevamwe kupurazi ravo kukwekwe vanoti havasi kufara nedanho redare ramakurukota rekuda kuti pabumbire paiswe zvigamba dare ramakurukota rakati rinoda kuti pavandudzwe zvikamu zvinosanganisira kudomwa kwevatevedzeri vemutungamiri wenyika vatongi pamwe nevakuru vevachichisi blessing zulu westudio 7 abata muzvinafundo madhuku kuti tinzwe zvizere
gore rinouya tichatanga mamitings wa9 chekutanga pamiting yemusi wa9 tinenge tine macommitties akasiyana-siyana but macommitties edu ndeeconomy committee yeinonzi electoral reform neconstitutional reform yeelectoral reform neconstitutional reform yatopuwa basa nhasi kuti imbomisa zvehurumende zvekuti kuda kuchinja constitution zvotanga zvambounzwa kupoland zvotariswa zvoendeswa kune vanhu vakawanda vezimbabwe isati zvatombotanga kuti paine tingaenda kupalamend here kuti panozoendwa kupalamend pachida kuti uchinja bumbiro pange pasingorina nyaya iyi yaibva kuzani pange paine dzimwe nyaya dzinofungwa nevanhu nevamwe vanhu zvinoda kuti maelections anozoteera nekufamba kwekumatongerwo enyika kunge kwakanaka saka ndozvotinge tanga kuchiita gore rinouya izvozvozvo
musangano iyi iri kuitirwa kupi yemusi wa9
inenge ichiitirwa kwatagara tichiitira kustate house kustate house kune space yaiitirwa musangano yese yepoland ndokwaticharamba richisangana ikoko
mune chivimbo here chekuti iyo nyaya yamuri kutaura yebumbiro remutemo iyi hurumende inogona kuchinja maonero ayo ipapo
handine chivimbo chakakurisisa kuti vachachinja maonero avo ipapo izvezvizvi vakataura kakuti vanoda kuchinja ichi neichi neichi hazvirambidzi kuti kana munhu aine pfungwa yezvaari kuda kuti zvichinjwe bumbiro ataure chinorambidzwa ndechekuti bumbiro remutemo richinjwe nevanhu vashoma richinjwe nepolitical party rutongwa richinjwe negovernment kungotaurawo hako kuti inini sezano ndinofunga zvakati uyo haiwa izvozvo vari mutaura saka zvavakataura kuya kungotaura kwavo izvezvi tataura kuti haiwa kana vachida kuti poland iite bato riri kutungamirira zvakanaka zvakataurwa napresident kuti ndoda kuti tari dzenyika dzese dzekunze kuti muzimbabwe tinotaurirana tinonzwa pfungwa dzakasiyana-siyana iyi ndiyo testi yekutanga kuti poland yataura mukazonzwa vana vachitora nhau taverenga maresolutions averengwa nevatungamiriri vedu justice nare namai sangarwe tine maconvenors 2 vanotungamirira vaverenga kumidhia yese resolution iyoyo pabumbiro ipapo yanzi bumbiro maproposals akataurwa negovernment ngaatange auya kupoland zvatonyorwa pasi zvichabuda mumapepa chabuda pamaredio kutotanga ikoko sakana zvichibvumwa nekuti zano pf member kaye poland saka kana yabvuma izvo inofanira kutaurira hurumende yayo kuti aiwa imbomira izvinhu
muzvinafundo lavmo madhuku vange vari parunare muharare nablessing zulu westudio 7 blessing abatawo munyori mukuru musangano relaw society of zimbabwe vaedward mapara avo vane sangano riri kushorawo zvekuda kuvandudza bumbiro remutemo
chekutanga ndechekuti shoko rekuti kuvandudza kuda hatinganyatsokuwirirana naro tiri kuti bumbiro remutemo riri kushandurwa pane zvinhu zvakatarisiswa nevanhu pavakasangana vachiita bumbiro remutemo mapillars econstitution good governance nedemocracy nerule of law yandiwo imwe midzi kana kuti mapillars aivapo saka sekuona kwedu zviri kusundirwa mberi kana kuti zviri kukurudzirwa zvichinge zvichiitwa nehurumende zviri kudzoka kumashure kune zvatanga tati tasiya hazvina kukodzera saka masimba taitarisira kuti masimba anenge achisheiwa mumapazi akasiyana-siyana kureva kuti hurumende judiciary nemamwe ma institutions akakreatwa pa constitution saka zvakuitika zvinoratidza kuti masimbaya akuzorerutswa kune mamwe ma pasi ehurumende kana kuti ma institutions atakaita
mungape muenzaniso irapa
ndingape muenzaniso reofisi ya prosecutor general ma pinzirwe anga achitwa basa ari prosecutor general neconstitution iripo ndeyekuti akafanana neanoitwa kumajaji kureva kuti panoadvertisewa kureva zviri pachena kuti tizive kuti pane vacancy vanhu vonominatwa voitwa mainterviews pachena vanhu vachiziva kuti vanhu vapefoma zvakadai kunyange mukuru wenyika aine simba rekuzosarudza kuti achapiwa basa ndeupi asi ruzhinji runenge rwaona kuti vanhu ava vakamira sei so zviri kupropoza ndezvekuti kuemployiwa kuchange tichizoitwa prosecutor general tichienda mberi anenge akuemployiwa napuresident mushure mekunga aconsulta judicial service commission asi kuconsulta ikoko hazvichabudi pachena kuti vakurukurirana kuti kudii tozongoona munhu akuzi uyu ndiye asarudzwa napuresident kuti ndiye aprosecutor general saka zvinozorerutsa semaonero edu confidence yevanhu muhofisi yekuti icharamba iri neutral here and independent
tichitarisawo pavatevedzeri vemutungamiriri wenyika makurukota ehurumende ari kuti iwo vari kuda kushandura ivo bumbiro remutemo kuti riti mutevedzeri wemutungamiriri wenyika ange achidomwa nemutungamiriri wenyika vachiti ivo zuva haribude rimwe risati ranyura kana kuti yavari kuti one center of power pane chakaipa here pa
tinofanira kuti tidzokere kumashure totarisa kuti chakambenge chakonzera kuti tibude neurongwa hwekuti pachava narunning mate zvairevei tichataedza kugadziriswa ona kuti chaiedza kugadziriswa ndechekuti system yesuccession yedu inofanira kunge yakarongeka kuti pane chaitika mangwana toziva kuti anenge achizogara chigaro achitasara pavana ndiani saka zvaakuitwa izvo zvaakureva kuti hongu simba rinenge raamu mukuru wenyika chete chete nekuti ndiye anokwanisa kuapoinda kana kudisapoinda vice president sekuona kwake sekuda kwake saka zvoreva kuti kana naiyo hofisi iyo inenge yarerutswa yemavice president zvanga zviripo ndezvekuti kana uchinge waita running mate ukazogara chigaro chemutungamiriri wenyika unenge uinewo yatingati mandate yevanhu nekuti unenge wakapindawo muelectoral process zvino izvozvi panenge pasina chakadaro
munyori mukuru musangano relaw society of zimbabwe vaedward mapara vari parunhare muharare nestudio 7 asi vachitaura nezuro nestudio 7 nezuro usati waitwa gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vakati hapana chakaipa pane zviri kuda kuitwa nehurumende
mashoko avo varashika zvinoitika ndezvekuti vatongi vanoona zvimhingamupinyu zvinenge zvichiitika maringe nemutemo unenge uripo vogara pasi voti saka tingaita sei kuti zvifambe zvakanaka zvireruke kuti nyika ifambe vobva vataura kuti ko tikadai zvingaite sei vowirirana sezvatakaita kuti takawirirana tikaona kuti constitution ino painoda kugadzirwa kana tadaro tobva tanogadzira zvatiri kuda kuti zvinge zvichivandudzwa tobva tazviendesa zvakare kudare redu toti izvi ndozvatagadzira maringe nematauriro atakaita nguva dziya patakanga tiine maprinciples ekuvandudza constitution yacho tapedza izvozvo kana zvabvumwa tobva tazviindisa kuparamendi kuti tigazetai for 90 days vanhu vange vachiita familiar nezvatiri kufunga so that vanotipa feedback yavo kuti vanozvida here kana kuti kwete saka ndinokashamara zvikuru kana ndichinzwa kune vanhu vanoti zvatakaita hazvisiri izvo nekuti ndo hwaro hwacho hunofanirwa kuitwa kuti tisvike pachona sekuti tizonzwa vanhu kuti vanoda here zvatiri kuti zviri kukanganisa basa rekuti zvinhu zvifambe zvakanaka
gurukota rezve mitemo vaziyambi ziyambi vachitaura ne Studio 7 vari parunhare kwazvimba. Tombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Mu Newsday mune nyaya pamusoro pekushomeka kwehupfu munyika. Mosva ichipomerwa bazi reindustry necommerce rinonzi rakatadza kunyoresa vagai vehupfu vanoita 60 kuti vakwanise kutenga chibage nemari iri pasi. Daily News rinoti nhengo dzekanzuro yezvipanga mazano zvemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa hazvisi kuwirirana uye vamwe vavo vari kushora pachena zvirongwa zvehurumende. Chronicle rinoti vanhu vakapinda nekubuda pazapuko reBytebridge mwedzi uno vanopfuura zviuru mazana mashanu nezvitatu kuchinzi uwandu hwevanhu vari kupfuura nepabhodha iri huri kuwedzera zuva nezuva zvikuru sei manheru. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Studio 7 tiripo makadini vahwande nevakuru nhamo iri kuZimbabwe. Peturo dhiziri rakwira, vakuru vachiramba kutaurirana kureva kuti nyika hakuna kainoinda kudonha, nzara, mvura hainai, vanhu vachikakatirana pakaoma, nyika yasvika pakuomerwa. Saka totambudzika here tiri munyika yatakazvarirwa nokuti vamwe vati takagwa hondo? Ko vasina vakazvagwa zuro vangopa nenzara, vamwe vachitonga zvakanakai, asi Mwari haapindiri hake.
Shamaru Studio 7 ndichonge kandimire ana Hwande ndevamwe vese vashamarari. Ndombotoro pane zvematongerwo enyika muZimbabwe. Nyaya yematongerwo enyika yeZimbabwe, nyika yedu kutongwa inoda kutungamirirwa. Sanopefuro kutonga haisi kutungamirira nyika. Avo vari kuti Pollard vachamisa nguva yePollard. Pollard mumwe hamuna chinhu chinobuda imomo. Pana zvechingabubuda muPollard. Wokuda kutomunangagwa kutokambena mavota 2023. Kuti hapana chinobuda mumupodati because hapana chinechavaita since vakabatana kuti vaumbe podati yavo iyoyoyo. So vachamisa zvatombobvuma kuenda kupodati. Nhaurano dzoda muZimbabwe dzoda vachamisa navamunangagwa chete. Nokuti anatokozani kupe vapo nekwakuzanwavo zvotoratidza kuti vamazano vese ivavo. So munyika yeZimbabwe ka tongona matiramwari kuti dameta naurirano pakati pachamisa navamunangagwa. Pamwe zvinhu zvingaitawo nani, ende vasasatora vatabo mbeki kavachage mumwe munhu asinambobatanidza futi mapato emuZimbabwe. Vatotora vamwe vanhu vanosanganisira pamwe vangatora vakama zvitori nani nevamwe vatungamiriri dzimwe nyika muAfrica. Ya tatenda hangu ndiri kuBotswana Gaps.
Aizvo kuzomisa vanhu vachinagigwa vo hazvina kunaka izvi. Maporisa avo ngaatiregererevwa apo. Haikona maporisa ashupa vanhu muZimbabwe sei vachida iso indava.
Yepi yepi apo tanonoka Hwande Blessing Zulu Jonga Akademiri, tinokukwazai njiti yepi yepi, Merry Christmas. Ndikukwazawo mai Zulu navaZulu kumondoro uko dhamvuru uko padhamvura po. Ndigomoresawo Praise Chikomo naShamiso Chikomo. Ndigomoresawo Beauty Chikomo naFano Chikomo matwizayo njiti yepi yepi. Ndigomoresawo Deson Chikomo Matthew Chikomo. Ndigomoresawo maiShamiso mbora wanguyo njiti yepi yepi. Ndigomoresawo Tongai Chikomo naMaiproki naFarai njiti padhamvura po. Ndigomoresawo Mukwasha Mukuru Mukwasha Gilbert Masangano na Primrose Chikomo njiti yepi family. Njiti muve nezvigoredzva zuva rakanaka, Mwari atitendere kuti pinde mu2020. kukomborerwa.
Shamarandi Studio 7 Makadini. Mbutaura na Musa Wengo Chuma ndiri kuno ku South Africa kuno Pietersburg Limpopo province. Chokutanga ndoda kumhurisa hama dzangu dzese dziri kungai kwamushauri village vanova ndivo vanonzi vokwa Chuma. Ndinomhurisa vakoma vangu vese. Vanova ndiye Tawanda, God knows, Leonard, Tafadzwa, Kudakwashe, vana John, Joseph, pamwe chete namudhara wangu anonzi baba Fani, namomzi wangu, nabamunini wangu baba Tawanda. Napo vese zvavo vanondiziva vanobva kwamushauri village pamwe chete nevamwe vese vandakadzidza navo kujabulisa. Jabulisa primary school pamwe nenyaji secondary school.
Makadii makadii kwopanapa shamari vestesen. Ndiitwa zvose pano paBotswana. Arume kana iriyo nyika yacho aiyaume. Vanhu vanotoroza madhialogu kandi vanhu vepoland vakunoitisa musangano wepoland kumunda kwomumwe munhu hai zvakutonesa
saka zvakutorewa kutoti kumusha kwauyu kupurazi ndokwaane state house kokuti unogara uchiita mameetings ese nyika ndozvikura kuti nyika varumarungu itora kuitawo kuti tigoti vanonyatsofunga usingafungira tinoitaiswa mwana handioni ndetisine vanhuka varatidza kuti havana ezvinonzwa uyoyo information anonzi mutodiwa kuti anzi nyika ngaive nepeace chengetedza runyara rurambe makabatana vanhu vanobatana papi vanhu vaienzana mudzimba dzavo zvakonzesa kuti vanhu vave kudini ndizvo zvikonzesa nekuda kwevanhu ivavo nevanhu vangu vachinga uri mabasa hazvaimboitika izvo izvinhu zviri kuti vanarume zanupf izvo kana kuti iri mhosva yakatadzwa inofanira iri kutongwa mupfuri vezimbabwe dai mwari vachitiregererawo kwete nonhava aiwa vanhu vanetsa vanhu vatitambudza kana zvavanotaura zvine brain unotozvishaya hakuona ti vanombora chinotaura chinenge chine sense zvese zvinenge zvingotaura navo zvese nezvegodzi maturo dai mwari vachipindira vamwana vaonawo zvekuita hanyika zinobona vatambura varamira kuitwa ichifiriwa vambatenda hangu
vestudio 7 makadii henyu nese nenhau dzamunodai kutipa dzinodai kutapira ndode kutaurawo pamusoro pemurume uyo anonzi mutodi anonzi mutodi wezanupf ari kutaura nenhau yezveunity unity ari kureve kuti isu tibatane vana vezimbabwe haishande kana pachine nyaya dzekuti vezanu ndo vachingopihwa mbeu vechihora vega vachingopanana pachavo vasingapi vemapato anopikisa zvinhu izvozvo iyo vachiti tofanira kubatana izvozvo ndoti hazvishandi unity yakanga iripo vakaiita vacho vakafa vakabva vafa neunity yavo saka zvotaura mutori atizvizviba hatimuzwe ndimunhu iyeye pastudio 7 unototinyangadza unotinyangadze zvisingaiti munhu iyenawo hatitodi kuzwa ngezvake pastudio 7 ngataure kuzbc uku hatidi kuzwa nezvestudio 7 uchitaure masoko ake anonyangadza ndichikuru kufema chikuru kufema
manzwa apfungwa dzevamwe vateereri vestudio 7 mashoko avo asinei nekuita nestudio 7 mangwana iChristmas tinokukurudzirai kuti mutitumire kwaziso dzenyu dzatichaverenga mangwana kuti hama dzenyu dzifare nemi pazororo iri tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 hama dzenyu dzingafara kunzwa kubva kwamuri tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika zviuru nezviuru zvevanhu muBaghdad nedzimwe nzvimbo muIraq zvakaratidzira nezuro mushure mekunge kwatadzwa kuziviswa kuti achave mutungamiri wenyika ndiani mutungamiri wenyika vaBaham Salih neparamende vari kutadza kudoma mutungamiri wenyika mutsva Vanhu vanoita mazana mana ane makumi matanhatu vakafa zvikuru nezvikuru zvikakuvadzwa kubva zvatanga kuratidzira uku muna gumi guru. Dare redzimhosva muSaudi Arabia ratongera rufu pavarume vashanu, vamwe vatatu vakatongerwa kugara mujeri, vose vachipomerwa mhosva yekuuraya mutori wenhau Jamal Khashoggi mumuzinda weSaudi Arabia muIstanbul. Rekai timbonzwa mashoko ezuva reChristmas achibva kuna mufundisi Richard Moyo.
Haleluya, haleluya, regai tikukwasei mose mhuri yeZimbabwe pasi rose matima nenyika, titi Happy Christmas, Happy Merry Christmas, muve neChristmas yakanaka murudo nemumbiri yaShe wedu Jesu Kristu weNazareta, timurangarira pazvose zvaanotiitira kutiraramisa nemukusvika mukati meChristmas yenguva yakadai. Tinoziva kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mukati menyika ine Zimbabwe matiri. Tiri kuona zvinhu zviri kurema chose, asi Christmas izuva rakanaka, zvishoma izvo zvatinowana zvatichadya kana kunwa. Ngatidyei nekunwa titenda Ishe wedu Jesu Kristu nokutichengetedza kwaakatiita kubva tizvagwa kusvika patiri. Tinozva zvose sevanokunaka naizvozvo, saka njira kungotenda Mwari vekudenga vakatichengetedza kundosvika pa25 pangosara zuva rimwe chete kuti tipinde muKrisimasi. Tinoti Krisimasi ngaive nyirugare kuna nababa, vana mai, varagwa nechembere, vana tete, ana mbuya, kuvana vadiki nemukati menzira. Tinoti kuvatyairi vose, fambai nevanhu zvakanaka mukati menzira, musingamhanyidzani, musachaira makadhakwa nevanomwa hwahwa, musakirosa marodhi makanwa. Tirosvira kuti muve neKrisimasi yakanaka, mupindezve mugore ra2020 mune rudo, mune chiedza chaMwari namashoko iwawo. Tinotenda tichina maishe wamasimbo ose Jesu Kristu weNazareta. Baba, tarirai Krismasi yasvedera, risairo pafadzo mukati memhuri yeZimbabwe. Haleluya, amen. Ndimufundisi Richard Moyo kuZimbabwe.
Tinotenda mufundisi Richard Moyo nemashoko avo akanangana nezororo reKrismasi. Kanotonodza pfungwa, Sindia Mari hatina musha panyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Chikwata chenhengo dzebato reMDC chinosvitsa zvekudya nezvekushandisa kuna mbuya Fangirai Kubwera. Vezvemitemo vari kushora zvekuda kuvandudzwa kwebumbiro remutemo. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.